mapurisa akauya akipa vanhu notisi yekuti pano hapabvumirwe kuvakwa, saka handi vada kuyakuzopwanya. Saka handipotesa hava dzavo dzakwana, saka mhiri yauya nezvimagiredhi ava kuya kupwanya. Vamwe takatanga kuya pekutanga vachiudza vanhu tikuya kuzopwanya, so vanhu ndobva variekta magiredhi ava asati asvika, vabata matemo vamwe mapadza. Zvikanzi mupurisa watinoona pano tinomushandira, kanzuri yatinoona pano tinomushandira, ndo zvatasiya zviri pagraundi.
Saka pavazouya nemagiredha vazokwanisa kunge vachipwanya here kana kuti vanhu varamba vakatsika madziro?
No, magiredha asati asvika vanhu vasungwa vakaramba vakatsika madziro. Wazirodhi dzinofamba nemota dzacho dzaiswa mazvitombo mahombe zvekuti hakuna mota inopinda, hakuna mota inobuda.
Inzvimbo ipi yeGlenora iri kuitika izvi?
Kuya kunonzi kuchitubu, kuya ndiwo kwazvaitikira.
Vanhu ivava vakavaka sei dzimba idzi? Vakavaka zvemacooperative here kana kuti vakapiwa nani nzvimbo idzodzo?
Kufunga kwangu zvinenge zvepolitics zvezvanhu zvemacomrades. Wazikanzuri iri kuti hariri, saka vapa ofuche vamwe vanhu varipapo zviri kutungamirwa nemacomrades.
Saka makomrades ndo ari kuramba kubva ipapo, ndo vakavaka dzimba idzi?
Ya, because as far as we all know is after the ruling party payakahwina, there are some places they took over, then vakavaka pavanoda. Then after that, zvabvonzi aya emawetlands apa panhu kuvakwa. But ivo manje vakuru vacho vemakomrades vari kuti takanongedzerwa nzvimbo idzi nevakuru vekanzuro vakati apa paapeni, apa paapeni, then tinondobva tadzika dzimba.
Asi muchitarisa dzimba dzinoda kupwanywa idzi, dzanga dzavakwa zvakadii?
Kutaura chokwadiga, just like a squatter camp yavakwa nevanhu. Bhozi muroima two rooms and dzimba dzakavakwa dzisina order. Imwe yakatarisa uku, imwe yakatarisa uku. There's no proper sewage system, there is no water there. I don't know how they are living, incredible.